Kadewere akanwisa chibodzwa chechikwata chake cheLyon papera maminitsi makumi matatu nemashanu muchikamu chekutanga ndokubva apa chikwata chake cheLyon kukunda 1-0 chichirova PSG. PSG chikwata chine vatambi vane mukurumbira pasi rose vanosanganisira Neymar wekuBrazil uyezve na Kylian Mbappe wekuFrance. Mbappe haana kutamba mutambo uyu asi Neymar angarimo akazobuda mushure mekukuvara. Chibodzwa chaKadewere ndechechishanu mumakundano eFrench League 1 uyezve zvave kureva kuti chikwata chake ndicho chete muEurope chine vatambi vatatu vanwisa zvibodzwa zvitatu kana zvinodarika ipapo. Teko Ekami anwisa zvibodzwa zvinomwe uye Memphis Depay anwisa zvitanhatu. Chikwata cheLyon chine mumwe mutambo neBrestois musi wechitatu uye chikakunda chinenge chapedza mitambo mishanu chisina kukundwa. Mutsigiri wechikwata cheHarare City icho chakambotambirwa naKadewere vaStuart Musisa vanoti mutambi uyu anokwanisa kusvika kana kudarika panana Neymar ava akasakura musoro.
Uyoyo anogona bhora ende akaramba ane chindangwa akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kupfuurira.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwete vanoti vari kufara zvikuru kuti Kadewere ari kusimudzira zita renyika pamusorosoro apo ari munhabvu yepamusoro kuFrance.
Zvinofadza chaizvo nekuti maplayers edu muZimbabwe aakusimudzira mamajor league ekumusorosoro ikoko kune matimu anogona. Tanga tichingoziva kuti maplayers edu anongoperera pasouth africa chete vetambiri pasouth africa asi kuikoko kwaari ikoko France ukoko tinofara ligi hombe.
Lyon yave nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe yakaenzana neLille iyo yakarova Bordeaux 2-1. Muteveri wechikwata cheDynamos vaNorman Chirume vanoti Kadewere ari kusimudza mureza wenyika yeZimbabwe pamusorosoro.
Aiwa zvinofadza chaizvo kunzwa kuti mwana wevhu wemuno muZimbabwe ari kutamba bhora zvinomwisa mvura chaizvo. Tichitarisa futi netimu yakakohwesa yachona PSG timu hombe yekufrance uku aiwa zvinhu zvinoita kuti kana iwo dzimwewo klabhu hombe dzinenge dzichimukwanisa kumutengawo izvo zvinosimudzira wedu wemureza weZimbabwe.
Mumwe mutambi wemuZimbabwe ari muFrench League 1 Marshall Munetsi haana kukwanisa kubatsira chikwata chake cheStade Reims icho chakarohwa 2-1 neBrestois. Reims iri kurwira kuramba iri munhabvu yepamusorosoro muFrance imomo asi pari zvino iri pachinhano chegumi nepfumbamwe mugungano rezvikwata makumi maviri. Mumwe mutambi weZimbabwe Andy Rinomota uyo anotamba muReading muEnglish Premiership akatamba mutambo wese apo chikwata chake chakarova Queen's Park Rangers 1-0 ndokuenda pachinzvimbo chechishanu makundano aya. Chikwata cheReading chiri pamapoints mana pasi pechikwata chiri kutungamira gungano iri cheNorwich. Chikwata chaKnowledge Musona cheASU Pen chiri kupinda munhandare nechitatu apo chiri kusangana neJunk. Mitambo yemusouth Africa iyo yanga yambomiswa kupa nguva kufainary yeMTN yakufunga udza utsi nemusi wechitatu apo makundano aya ari kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini.